isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechina gunyana 15, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokokwa kurufu rwamambokadzi Elizabeth kuBritain, asi mutauriri wavo vaGeorge Charamba vaudza News yana kuti vaMnangagwa vachakundikana kuenda rwendo urwu kwavachanomiririrwa nemu nyarikani va Frederick Shava vanove gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika. Masangano anorwira kodzero dzevanhu onyora tsamba yenyunyuto kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezvekusungwa kwemumiririri weZengeza West vaJob Sikala nevamwe. Pazuva rekucherechedza utongo hwejekerere pasi rose, Zimbabwe Lawyers for Human Rights yokurudzira kuti kodzero dzevatori venhau dziremekedzwe. Tichaita hurukuro neveCCC neveZANU-PF. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba vaudza News yana kuti vaMnangagwa vachaendi kuBritain kunochema mambokadzi Elizabeth, uye vanenge vomiririrwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava. Blessing Zulu anotipa nyaya iyi.
Mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vatenda kuti vaMnangagwa havasi kuenda kuBritain.
Tinochema nevanochema zvisinei nezvinyonyoto kana kurwadziwa kwatinenge tinapo nezvimwe zvakakanganiswa zvichida navafi vavo kana vana vavo. Tinoziva kuti mutsika nemagariro medu tinongochemana sevanhu verudzi rwechiAfrica. Saka chinonyashamisa chii ipapo? Shuwa shuwa vanhu kukoka tsinga dzose kubva kutsoka kusvika kumusoro kurwadziwa kuti vaMnangagwa vadanirwe kurufu. Zvinonyadzisa fani. Zvisinei, zvino mutungamiriri wenyika achange akatarisana nomusangano mukuru weUnited Nations, uko achange achienda naizvozvo sokutaurwa kwazvataurwa navaGeorge Charamba, Romoromo mutauriri wemutungamiriri wenyika. Vati ivo mutungamiriri vachatuma vaFrederick Shava, gurukota rinoona nezvekudyidzana kwenyika yeZimbabwe nenyika dzokunze, kuti vaende vanomirira mutungamiriri wenyika, sezvo mutungamiriri wenyika aine basa guru raachange achiita kuno kuZimbabwe, zvekare achigadzirira kuenda kumusangano weUnited Nations.
Vanorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reRestoration of Human Rights Zimbabwe kuBritain vapanyika Karimanzira vanoti havasi kushamisika kuti vaMnangagwa havachaende kuBritain.
Chinoita vaMnangagwa kuti vasauye ivo vakokwa ndechekuti chekutanga pane zvikonzero zvakati wandei. Chekutanga ndechekuti pane parikunzi ipo vanouya nemacommercial flights, zvinoreva kuti vanouya nendege dzinokwirwa nemunhu wese wese. VaMnangagwa sekuvaziva kwatinovaita vanoda kufamba nemaprivate jet. Saka izvozvo hazvisi kuzobvumidzwa. Ndo chikonzero chekutanga ichocho. Chechipiri ndechekuti pakanzi pano pakokwa vanhu vaviri kubva munyika yega yega zvichireva kuti iwo president nemumwe munhu one. Vamunangagwa sekuziva kwamunoita imi vajaira kufamba negurususu revanhu, saka pakadai apa havazofari kunge vari kuuya vari vaviri chete. Chimwezve ndechekuti kuchange kune vanhu vakawanda vanenge vachibva pasi rese vanenge vachizoungana vachiuya kuzochema rufu irwo rwuru. Zvino mamiro akaita saizvozvi zvinotyisa kwavari vamunangagwa, nokuti vanogona kusangana nevamwe vanhu vanogona kuda kuvasunga sezvakamboda kuitwa vamugabe gore riya. Saka ndochimwe chikonzero chokuti vanga atya kuti vauye kune vanhu vakawanda zvakadaro.
Vamwe vanoona nezvematongerwo enyika vaudza Studio 7 kuti zvinogona kurevawo kuti Britain yange isiri kuda kuti vamunangagwa vange vari parufu urwo. Izvi vanoti zvakaitwa neAmerica mwedzi wadarika, apo yakadaidza vashava kwete vamunangagwa pamusangano uchaitwa muna zvita muAmerica nevatungamiri venyika dzemuAfrica nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden. Hatina kukwanisa kubata muzinda weZimbabwe, hatina kukwanisa kubata muzinda weBritain muZimbabwe, sezvo panga pasina anga achidaira nhare mbozha, sezvo pange pasina anga achidaira nhare kuti tijekese kuti zviri kufamba sei panyaya yavamunangagwa. Asi pambenge paitawo mashoko ekuti vamunangagwa havana kukokwa, azonzi padandemutande remuzinda weBritain muZimbabwe anga ari enhema. Mambokadzi Elizabeth vari kutarisirwa kuradzikwa musi wemuvhuro, uye kuri kutarisirwawo vatungamiri venyika nevatungamiri vehurumende vanodarika mazana mashanu kusanganisira vaBiden. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Masangano makumi matatu nemana evagari kubva kumativi mana enyika ari mumubatanidzwa weResidents Association Coalition for Electoral Reforms anga achiita musangano nhasi kuti vazeye matambudziko avari kusangana nawo uye kuti vaite muonera pamwe pakukurudzira mapato ezvematongerwo enyika kuti aitewo zviri kutarisirwa nevagari pamberi pesarudzo dza2023. Vagari ava vati havasi kufara nekudzingwa kwevamiriri mumakanzuru nemudare reparamende nemapato ezvematongerwo enyika, vachiti zvinokanganisa budiriro kuvagari. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weResidents Association Coalition for Electoral Reforms vaMarvelous Kumalo.
Musangano watiri kuita uyu une zvinangwa zvinokwana kuita zvitatu. Chinangwa chekutanga ndechekuunza sungawirirano matiri isu semaResidents Associations kuti ndezvipi zvatiri kuwirirana.
Mungatsanangura kuti zvinenge zvakanangana nei?
Takanangana nesarudzo dzichaitwa mugore rinouya kuti ndezvipi zvatinoti izvi ndo zvinotiunganidza zvatiri kuwirirana. Chechipiri inyaya yekutiwo isusu tisamirire kuudzwa zvekuita nevemapato ezvematongerwo enyika, asi kutiwo isusu tigare tavaudza kutiwo sevagari zvatiri kutarisira ndezvizvi yatingati pachirungu setting the agenda.
Munenge muchitarisira kuti paitwe sei nevezvematongerwo enyika?
Kuti kana ivo vava kuzogara pasi vachigadzira mamanifesto avo, vanenge vachiziva kuti zvatiri kutarisirawo isusu maexpectations edu ndeapi.
Ko, zvamuri kushuvira izvi zvikasazadzikiswa nemapato ezvematongerwo enyika aya, munenge maakuita sei?
Tichazengewo tichigara pasi kana vachinge vapedza vose mapolitical parties kuburitsa mamanifesto avo, togara pasi toonawo kuti mabenchmarks edu aya kana kuti zvatabuda nazvo toita sei, tochizenge tichiwana kufambira mberi kuti ndezvipi zvatichabvumirana. Saka isusu tiri kuti izvozvi hatichangosapoti mapato ezvematongerwo enyika takatsinzinya, asi tichange tichitsigira ayo mapato anenge aine mamanifesto ari kutaurawo zvatinotarisira isusu, kwete kungoti tinongomuka tava kungoti iri bato takuritsigira kana kuti iri hatiritsigiri.
Takaonawo nhengo dzedare reparamende nemakanzura zvikuru kubva kuyainzi MDC Alliance ichitungamirwa navachamisa dzichidzingwa mudare. Muri kuti kudii imi pamutemo uyu unotendera mapato ezvematongerwo enyika kudzinga vamiririri?
Tiri kukurudzira kuti pange pachiitawo kushandurwa kuriko pamitemo inobata nezvemaelections yatingati muchirungu maelectoral reforms. Tine nyaya yakafanana nenyaya yerecall process yekuti takaona makancellors nemaMPs veteta sarudza vachidzorwa through process yaiitwa yerecall. Saka izvi takaona zvichi tikanganisa kunyanya panyaya yerepresentative democracy yekuti mamwe mawards nemaconstituents akazoita nguva yakarebesa vasina mumiririri, vasina munhu anovamirira kana mungave muri makanzuru nemuparliament. Saka izvozvo zvakakonzera kuti tive nemaconstituents akawanda enge ari ofandi asina vamiririri.
Mutauriri weResidents Associations Coalition for Electoral Reforms vaMarvelous Kumalo vange vari parunare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Reserve Bank of Zimbabwe inoti iri kuenderera mberi nekuferefeta makanzuro anoti ari kutyira mutemo nekubhadharisa vanhu mari dzemitero nemari dzekunze pasina mukana wekubvisa nemari yemunyika. Kanzuro yeHarare yakatomiswa kushandisa mari dzose dzainge dzabhadharwa nevagari nemadhora ekuAmerica. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata meya weguta reHarare vaJacob Mafume.
Vanoti vabata maakaunti edu asi hurumende iri kutengesa mapasipoti neforeign currency. Majuti ari kubhadharwa neforeign currency. Pane zvizhinji zvakawanda zvavachiitwa nemahusa asi havadi kuti council inge ichiitavo izvozvo. Zvinotishamisa kuti sei vati nanga nesu chinangwa chekuda kuti vaparadze programu dzecity council inyaya yegodo yeshanje yekuti tisakwanisa kunge tichichengeta vagari vemuHarare zvakanaka. Munhu unongodaidzira kuti wabata maakaunti yecity council, isusu tine macontracts nevanhu vanotipa machemicals emvura vekunze kwenyika, tine macontracts evanhu vanotipa mapiriti ekurapa vanhu kubva kunze kwenyika. Humhara pachechete nehunhundira tsine hunoshamisa kuti hunoitwa nehurumende vasina kana kutipa notice, vasina kana kutaura nesu.
Saka kubva zvavati musashandise mari vazombouya here kuzotaura nemi?
Havasati vauya. Chinotishamisa ndechekuti kune ministry inenge fanirwa kunge ichiita zvebasa remakanzuro yava July moyo, havana kana kumboenda through ivavo kuti vatidane kumeeting kuti vatiudze kuti chavasosona chii, kana tikawana mari chaiyo inotenga chavari kurwadzirwa navo chochii. Hapana kana ataura, chavo kungodaidzira vari pamusoro pegomo kuti tabata mari dzenyu. Zvinoita sekuti imari dzekumba kwedu, imari dzemarezidensi, imari dzevagari vemuHarare dzavanoda kuti dzitenge mishonga nemachemicals ekuti tichinge tichitriata mvura nezvimwe zvakadaro zvinoda foreign currency munyika medu.
Ko zvavari kutika hamufaniri kuita zvekutomanikidza vanhu kuti vabhadhare nemari yekunze vachiti inokwanisa kubhadharwa nemari yemunyika?
Hatina kana watamanikidza. Maembasi akakumbira kuti vabhadhare neforeign currency. Vemashopu vari kubhadharisa vanhu nemaforeign currency. Vari kuti RTGS iri kujamba-jamba zvavasingazivi. Nhasi iri pano, mangwana iri papo. Vane mari inoita hop step and jump seiri kutamba relay. Vanhu vakati aiwa toda mari yakangotsika, toziva kuti kana tichibhadhara $200 kana $20 ndiyo yatiri kubhadhara, zvofamba zvakadaro. Saka isusu hapana watamanikidza, pane vatokumbiravo kuti vange vachibhadhara vachidaro. Iye ongomuka makuseni achiti tamanikidza munhu asina kutaura kuti watamanikidza wacho ndiani ende uye kupi.
Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Kuti tinzwewo divi revagari, Blessing Zulu abata mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba.
City of Harare neRBZ hazvina kunge zvataurirana pakugadzirwa kwemacharges ari kubva kuCity of Harare. City of Harare yakangoyerekana yo charger mari ichishandisa maUS dollars wachiita ne black market rate, asi wasingabvumidzi wagare kuti wabhadhare ne option yekubhadhara ne RTGS kana EcoCash sezvagara zviripo. City of Harare chimwe chinhu haisi kubuditsa pachena kuti iyo mari inombodikwa yacho chaiyo ye US dollar pamitero yedzimba kana mvura imbori chii.
Vari kuti gudii chaizvo vashumba mukajekesa?
Vanongoramba vachichinja chinja. Saka zvazvinorewa ngezvekuti City of Harare inokwanisa kuti mari dzinopinda mumaUSD accounts avo, asi havagoni kuishandisa mari yacho inenge yapinda kusvikira zvairi kuda kugadziriswa neRBZ zvagadziriswa. City of Harare yakagara nofunga kwemakore mairi adarika kubva pakangotanga COVID, wange vachingokwidza mitero vachishandisa black market rate.
Zvinoreva izvi?
Zvinoreva kuti macharges avo awe pamusoro-soro kudarika anokwanisa kubhadharwa nevagare vemuguta reHarare, wazhinji vacho wanoshandisa mari yemuno tingati maRTGS nemabond.
Mukuru werimwe sangano revagare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Iwe imwe ongororo yakaitwa nesangano reZimbabwe Peace Project inoti mapurisa eZRP uye emakanzuru ari kutyora kodzero dzevakaremara munyika, zvikuru vanorarama nekutengesa mumigwagwa. ZPP inoti hurumende inofanira kuzadzikisa mitemo yemunyika nepasi rose yekuchengetedza kodzero dzevakaremara. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe sezvo vange vasingadaire nharembozha yavo. Asi vachitaura neStudio 7 munguva yadarika, gurukota rezvevashandi nemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vakati vari kuedza kugadzirisa mitemo kuti kodzero dzevakaremara dzikosheswe. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weZPP Muzvare Justina Mukoko.
Paungururo yatakaita chinova chirongwa chatiri kusimudzira vechidiki vakaremara, tiri kuona kuti vakuburitsa nyaya dzinovabata ivo vakaremara, uyezve tiri kuona kuti kazhinji kacho vemapurisa havanyatsogona kubata nyaya dzechekuita nevakaremara.
Sei muchidaro Muzvare Mukoko?
Mutsvakurudzo yatakaita iyi tiri kuona kuti dzimweni dzenguva vanobata vakaremara vaya vachikandidzirwa mumotikari dzavo, dzimwe nguva vanobva vakuvara, uyezve vakawanda vacho vari kushushikana nenyaya yekuti kare kare unozviziva Blessing kuti vanhu vakaremara vaivanzwa mumakomuniti avanga vakaberekwa, zvekuti dzimwe mhuri dzaisada kuti vanhu vazive kuti variko. Saka kazhinji kacho vaisaenda kuchikoro. Saka vanoti ivo kazhinji kacho kuti vagone kurarama vanotoenda mumigwagwa kuti vanotengesa. Asi kana vakuita izvi vari kuwanazve vachimbunyikidzwa.
Vanenge vachimbunyikidzwa nani?
Nemapurisa anova eZimbabwe Republic Police pamwe chetewo nemapurisa emakanzuru akasiyana-siyana achivadzivisa kuti vagone kutengesa zvinogona kuita kuti vagone kurarama.
Zvii zvingaitwa kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha iri?
Zvingaitwe zvakawanda. Iye zvine izvi ndofunga tinotenda kuti kune National Disability Policy, asi pane zvakawanda zvinogona kuitwa kuti zvitsigire polisi iyoyo. tinoona kuti zvakakosha kuti vemapurisa vagone kuwana dzidziso inoenderana nekuti vagone kubata vakaremara. Iye zvimwe zvinozviziva kuti chero ukaenda kucharge office ipi zvayo, hakuna ariko anogona kushandisa inonzi sign language. But sign language ritori rurimi rurimo muconstitution yedu yeZimbabwe. Uyezve tiri kukurudzira kuti dai hurumende yashandisa reports repopulation and housing census kuverengwa kwakaita vanhu
kuti vaite sei chaizvo,
kuti vazive kuti vakaremara ava vari munzvimbo dzipi, kuitira kuti vagone kuvapa zvinoita kuti upenyu hwavo hureruke. Nekuti vanoti vanoremadzwa nesu tinoisa zviingaidzo munzira dzavo, nekuti dai taisa zvinoita kuti vagone kuzvibatsira vega vaisanzi vanhu vakaremara.
Nechikonzero chei mungatsanangura?
Nekuti havaitsvaga rubatsiro kune umwe munhu.
Sei izvozvo zvakakosha?
Tiri kuona zvakakosha kuti iyo report yekuverengwa kwevanhu pamwe chete nedisability policy zvinofanira kushandira pamwe chete kuti vakaremara vagone kuwaniswa zvakakwana.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Zvikuru sei mabasa kudzivirirwa zvine chekuita nekodzero dzavo dzekushanda, pamwe chete nekuti vagone kuwana mashoko, dzidzo, kuwanawo utano hwakanaka, pamwe chete nekuwana dzimba, nekuti vagonewo kusvikira kuti vagone kubatsirwa kumatare edzimusha.
Mukuru weZimbabwe Peace Project Muzvare Justina Mukoko vange vari parunare vari kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bazi rinoona nezveupfumi muAmerica reUnited States Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control kana kuti OFAC ratemera zvirango mutevedzeri wemukuru wemapurisa munyika kana kuti Zimbabwe Republic Police Deputy Commissioner for Administration vaStephen Mutamba vachipomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu. Vamutamba vanonzi vari kukanganisa utongo hwejekerere vachitsigira kumbunyikidzwa kwevanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa. Vanonziwo muna 2020 vaishandisa chirwere checovid-19 semukana wekutyora kodzero dzevanopikisa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutswangwa kuti tinzwewo divi rehurumende. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vazivisa nhasi kuti vakuru vemakambani ezvitima nemasangano evashandi vawirirana pamatano anofanira kutorwa kuti vashandi vasakande mapadza pasi, zvinonzi zvinogona kukanganisa zvakanyanya upfumi hwenyika. Iko zvino chasara ndechekuti vashandi vatambire chibvumirano ichi. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vari kuita musangano nemutungamiri wesangano reEuropean Commission amai Ursula von der Leyen muguta guru renyika yavo reKyiv vachizeya nyaya dzekudyidzana. Ukraine yakanyorera kuEU ichiti inoda kuva nhengo yemubatanidzwa wenyika dzekumavirira uyu. Nekune rimwe divi mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vari kurwisa Ukraine vari kuti vari kuitawo musangano nemutungamiri wenyika yeChina vaXi Jinping kuHezbollah. Panguva iyo mirizhonga yezvematongerwo enyika iri kunzi iri kuenderera mberi munyika, zviri kuita kuti bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change richeme-cheme vatori venhau vanonziwo havasi vari kubatanidzirwa mumirizhonga iyi. Mukupera kwesvondo vatori venhau vaviri Ruvimbo Muchenje wesangano renhau reNews Hawks naNunurai Jena, mutori wenhau anoshanda akazvimirira, vanonzi vakashungurudzwa nevavaichengetedza mumasangano webato reCitizens Coalitions for Change kuchinoi. Jonga Kandemiri aita hurukuro nevanomiririra mapoka eZANU-PF nevachitaura pamusoro pezviri kuitika izvi. Tichakupai hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri nezvenyaya iyi.
Ini chandinoziva ndechekuti tikatarisa mukuru weCCC mheno chamisa, pane paakati vanhu ngavadzosere, achiti mayouth dzoserai musarohwa muchatsikiridzwa, pakaizopedzisira pakuvara vanhu ipapo. Hatisati amboona kombledhiti munangagwa vachiti mayouth eZANU-PF indai munorova vanhu. Saka kana taakuona isu kuti vatape nhau vava kushungurudziwa nevanhu veCCC, hazvifani kuita maquestions, nekuti mukuru weCCC chamisa chaiye wakatomboudza vanhu vake zviripo on the record kuti rovai dzoserai musatiza. Saka chandoda kutaura ndechekuti isitozizama Zimbabwe kuti violently political party opposition ECCC yaiva MDC.
Tinzwi kuna vakura uone mashoko ayo manzwa ataurwa navacharumbira pamusoro pekushungurudzwa kunonzi kwakaitwa vatori venhau nevesecurity vebato reCCC. Munotiwo
chekutanga ndoda kupa correction kuna vacharumbira kuti ngavarege kupa musangano wedu masenemu nemazita atisina. Ndoda kutichekesa kuna vacharumbira kuti kana musingazivi vanhu munobvunza kuti ataura izvi ndiani, nekuti parari yamutaura ikwekwe vachamisa vanobvira vambotaura kuti rovai vanhu. The good thing about CCC, we have values, we have principles. This is the reason why makona paisha zvakanya zvakaitika. It was not intentional, but in protection of their principle, our security may be overacted somehow. That is the reason why makazoona monitoring wedu achipa apology. That is the goodness of CCC. ZANU-PF does it without shame. They don't even apologize because violence is within their DNA. Hopo Chimono is a journalist. He was arrested and spent months and months in prison for doing his job, right? We have a lot of journalists for just merely for doing their job. And ZANU-PF is trying maybe to steal the limelight because of this incident which happened, which was very unfortunate, which is apologized about.
Tiri kuona vasikana veMDC vana Johana Mamombe vakarambidzwa.
VCCC?
Aiwa, haina handigoni kukudzigwa kuri dana vaJonga.
Nhasi tiri kukurukura nezvebato rinonzi Citizens Coalition for Change neZANU-PF nehurumende, ndizvo zvatiri kukurukura. Taura henyu.
Ndiri kuda kuti ndiwise chinhu one. Ini ndine marights angu okutaura zvandinochida. Handitauri zvamunoda imi. Kana mandidana kushowo yenyu, regai nditaure zvandinoda imi mozo.
Aiwa, hatiregedzeka muchizwa ega vacharumbira. Hatiregedze muchingotaura nokuti madanwa kushowo. Taura itinzwa.
Ndoda kuti muone zvandanchitaura ini pamusoro peiyi yamuri kuti Citizens Coalition for Change. Tinotarisa nyaya yevasikana vatatu vaya vakareva nhema. Vachiti kwanzi tata abhuziwa, tarepewa, tikasungwa, tika abductiwa. Majaji ekuZimbabwe, magistrate, anditika, vaona kuti umbowo hwacho hwaitaurwa ndehwekunyepa. CCCE iparty yakangotora from bainga iri kuMDC neya CCC nekungonyepa. Vanongori the same people vanonyepa. Zvinhu zvavo zvese zveCCC yamuri kutaura. Every time talking that was the election, they will be trying by all means to build a case. Iko zvino vari kuda kubuilda macases vandanawo kuUN. Kwatakati aiwa, kana zviri zvotinonosanganawo ikoko kumastreets eUN toona kuti madiscussions edu anofamba sei ikoko. Isu ZANU-PF hatigoni kuramba takangonyara takasamaoko mumwe, tiri isu futi government iri kutonga kuZimbabwe.
Regai tinzwe
zvichiita zvainenge ichida.
Vakura uone
yavatorai kuti kwanzi vari kuti kana ndakusvika panguva yakadai vanotanga kutaka maissues. Hatitsvaki izvo zviripo, zvinhu zvinozikanwa zvinhu zviripo. Tikanzi takaita nyaya here kuti zvikusikana ari mujere. Tikanzi takadzira nyaya kuti sitori ari mujere. Tikanzi takadzira nyaya here kuti there are 14 people from your team vari mujere. Kukadzira nyaya yavoko arimo mujere ndavonyimwe bhero. It's a fact. Saka ndozvono zvatesti point hei, hatigadziri nyaya. But then kana taprovoke wavo hatiri vanhuka.
Vacharumbira mbudzi wangu wekupedzisira, pane vari kuti kuZANU-PF kunonongedzwawo zvakare nyaya dzemhirizhonga nekushungurudzwa kwevatori venhau, asi vari kuti hatisati tamboona hurumende ichiburitsa mashoko ekukondema kana kushorokodza zviitiko izvozvo. Munoti
mai muchangwa saminisa weinformation havagoni kungosumuka vachitaura zvinhu zvaasina kumboonazvo, vanosumuka vachitaura zvinhu zvaverifaiwa.
Mange muchinzwa kunhengo yebato reCitizens Coalition for Change vakambovokanzura wemasvingo vaGodfrey Kurauone vari muTexas muno muAmerica. Manzwawo zvakare kuna vaRegis Charumbira avo vari kuCanada vari nhengo yeZANU-PF. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku